mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi, zuva rekupedzisira regore ra2020, uri musi wechina 31 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu, 360. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoendesa makurukota ehurumende matatu kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu, 360, zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMidlands neZuro. Vanhu mazana matatu, 300, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Pavanhu ava mazana maviri ane makumi masere nevanomwe, 287, vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vapfumbamwe vanonzi vakadzoka kubva kuBotswana, uye vana vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mashanu nevatanhatu, 156. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu, 95, vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevapfumbamwe, 39, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu, 13,625. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi mashanu nevana, 11,154. Cyclone Shalan neZuro yakasvika mune dzimwe nzvimbo kuManicaland. Mumiriri wechimanimani East muparamende vaJoshua Sako neZuro Maneru vakati kunyange hazvo kwakaswera kuine mvura zhinji zuva rose, vanofara kuti hapana munhu anzi afa kana kukuvadzwa nedutu mupengo Shalan. Kuchipinge, mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development Trust vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvichiita sekuti dutu mupengo Shalin ringaita serisina simba rakaenzana nedutu mupengo idai, vanhu vasaona sekuti hapana njodzi. VaMaduku vanokurudzira vanhu kuenda kunzvimbo dzakataurwa kuti vanhu vanochengeteka kusvika vaudzwa kuti kunze kwanaka. Vanoyambira vanhu kuti vasamirira kusvika vatarisana nedambudziko.
NeZuro musi wa30 December ndorangarizwa rekutanga tanga ndichimonita kufamba kuri kuita dambudziko redu redutu mupengo recyclone Shalin. Ndakakwanisa kufambira nharaunda dzakati wandei, matakanyanya kuita nguva yakawanda muward 20 iri kwachibuwe, nekuti nzvimbo iyi yekuchipinge yagara ichingoita madambudziko kutangira pacyclone Japhet, cyclone Elene, cyclone Idai, zvinoita necyclone Shalan. Magara nharaunda iri kudhuze nerwizi rwaSave, sakwagara kuchingoitika mafashani. Sapa pane musangano wanga uchikokerwa nakanzela wenharaunda vanonzi Mukoma Charles Mugido nemastakeholders akawanda, aisanganisa madzisabhuku enzvimbo nevamwe vanoremeredzeka. Takabatsira kuti pakatanga kutoti neZuro vanhu vanga vakuya pachibuwe primary school. Takakwanisa zvakare neZuro kuenda kuward 16 kunharaunda iri kumaronga inotungamirirwa nakanzela vareFias Mapahla. Kwanga kwaane mafloods akaita kutanga pakanaya mvura paChristmas. Tinoda kuti uku kuward 16 uku Greenfield vakakwanisa kutumira magrade avo anga achibatsira kugadzira migwagwa yanga yapwanyika nemvura nekuti nezuro panga pakutanga kuti mvura ichinyatsonaya kumanheruko yanga yakuwanda saka vanhu vanga vachitya kuti zvinodzoka zvezvemakore akati kuti
zvakamira sei munharaunda idzi naiva madhuku
tingadati muzive kuti nharaunda zhinji dzemuchipinge kwakatanga nezuro kwakaita kunge kwakakuri nani asi patakasvika panguva dzemasikati lunch hour nzvimbo zhinji dzanga dzaakunaya kuti ngasviki ma60% yenzvimbo dzese dzemuchipinge dzanga dzaakunaya kuine mazikore akasviba mudenga kuratidza kuti mvura ichava ine rukasha ichiita mhepo yakasimba zvokuti dzimwe miti dzanga dzichidonha nedzimwe dzimba hatisati tanyatsa kukwanisa kuona umbo hwakakwana kuti dzimba dzingani kana miti mingani yakadonha ndozvatinenge tichiita zuva ranyamashi tasizve kunzvimbo dzakati kuti dzekuchimanimani mvura yakaswera ichingonaya kubvira mangwanani zvine ukasha zvokuti mamwe marodzi anga akublokwa vanhu vazhinji vekuchimanimani vanga vatoenda kunharaunda zhinji dzavakanzi vaende for evacuation kuchipinge nzvimbo dzanga dzakatsvagwa dzatakabatsirana nemutungamiriri wedistrict vamashava dzasvika 60 asi patakazorara nezuro tanga tatenderana kuti nzvimbo idzi dzinofanira kuti dziwedzerwe nekuti kutarisira kuti ukasha hwacho hwecyclone Jalen huchawedzera
pane vakawanda vari kubatsira panguva ino here
da kutendawo kuti pane vakawanda wanda vari kubetsera vatoshanda navo panewo imwe sangano rekuchipinge rinonzi kreda vakadetserawo nekutsvaga dizeri rakaiswa mudzimota dzakati kuti kuita kuti kana paita dambudziko ndo mota dzinenge dzakushandiswa kumhanya kunoita kutakura vanhu vanenge vachida kuenda kune nzvimbo dzakasiyana-siyana
vanhu veruzhinji munharaunda iyi vari kuzvitora sei vamadhuku pane zvavari kutaura here
tingati pari zvino vanhu vazhinji vari kupanika kana kuti tiri kuona kuti kutya kwakanyanyisa vamwewo havasi kunyatsogonda kana kutrusta kuti umboo hwatiri kuwana sekuti patakazorara nezuro musi wa30 papane pfungwa yekuti iyo cyclone Jalen yatidzikirei vamwe vanenge vachitaura vanoti yatidzikirei ukasha hwayo hwayanga ichifanira kunge iinayo zvokuti vanhu vanenge vakunzi hava pamwe aizo ichazongoita depression asi izvo vanhu havasi kuzvitrust vanoti aiwa tinokwanisa kunge tisiri kunyatsonyanzvi dzedu dzisiri kunyatsokuvheneka zvakakwana vanhu vanotyira kuti zvingangoita zvikuru saka paniki iyoyo ndo yaakunetsa vanhu vazhinji vari kumhanya vachiuya kumasenders atakati evacuation center pane dambudziko kuti vanhu vaakuwanda asi vanhu vasina zvidziviriro zvekudzivirira covid zvakafanana nemamaski apa tiri kuona kuti nyaya dzecovid dzakuramba dzichisimuka manambers ari kukwira saka ndeimwe nyaya yatinofungidzira kuti mazuva ranhasi musi wa31 titakumhanya tichiona kuti kumasenders aya vanhu vane zvakakwana zvekudzivirira covid-19
vanhu vane zvekudya zvakakwana here vanhu vari kudyei
vazhinji vamwe vaiuyawo nemabhurangeti avo vamwe vachiuya nechekudya chavo hatisati tanyatsorongeka zvakakwana zvokuti vanhu vange vaine chekudya chakanyatsorongeka masangano akawanda akazvimirira vari kubatsira ndokurudziro yatinenge tiinayo kunyanya kuti tikwanise kuwanawo chekudya chakanyatsokwana nezvekufuga nekuti vanhu vari kungomhanya vamwe vachisiya zvinhu zvavo nekuti vamwe vavanyatsogonda kuti pane zvichaitika zvakakura vanenge vachimbosiya zvinhu zvavo vamwe vachiri kuramba vakaomesa musoro kuti hatoda kuramba tichigara padhuze nemombe dzedu kana nezvipfuyo havari kumhanya kuuya kunzvimbo dzemaevacuation center ngati pari zvino ndomamirira azvakaita totarisirwa kuti tichakupai zvakazara musi wa31 nhasi nekuti tinonatsi kuti apa ndo panenge paakuincreasa wind yacho nemhepo neimpact
sangano renyu riri kushanda zvakadini pane vamuri kushanda navo here
isu sesangano replatform for youth and community development tiri kucoordinata tichibatsiranawo nemamwe masangano ane michovha yakanyatsokwana nezvakakwanazvikwanisiro zvokuti tinyatsomonita nekuivharuita zviri kuitika asi tichinyanya kupa kurudziro yekuti vanhu ngavaregedze kuzokrosa mabhiriji kana kuda kumhanya mvura yakunaya vachienda kune dzimwe nzvimbo zviitwe pachiri nenguva
avo vange vari mukuru wesangano replatform for youth and community development trust vaclaris madhuku vari parunhare kuchipinge nestudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, raendesa mamwe makurukota ehurumende kumatare edzimhosva richida kuti vamise nyaya yokuvhura zvikoro kuti bvunzo dzinyorwe imo muzvikoro musina zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamwe varairidzi vakafa uye vamwe vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi mukotoro wapera. Varairidzi vanoti hurumende haina kuita zvakakwana kudzivirira chirwere ichi. Nezuro, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti zvikoro hazvichavhurwe nemuvhuro sezvange zvakatarisirwa, asi bvunzo dzichanyorwa. Ngati nzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Bazi redzidzo yeprimary nesekondari rinoda kurairira vadzidzi varo vanokosheswa, vabereki, vachengeti nevamwe vanobatana navo kuti nekuda kwekuwedzera kweutachiwana hweCOVID-19 uye kutapurirana kutsva kwechirwere ichi pamwe nekuvhundutsa kuri kuunzwa nechimvura mpengo checyclone Charlene, hurumende yakazviona zvakakodzera kuti zvikoro zvichirega kuvhurwa musi wa4 ndira 2021.
Ko, panyaya yebvunzo dziri kuda kunyorwa zviri kufamba sei?
Panyaya iyi, hurumende inoda kukuzivisai kuti bvunzo dza2020 dzezimseke uye ne-A-level dzichatangazve musi wa5 ndira 2021 kusvika musi wa5 kukadzi sezvakambozivisiwa kare. Zvikoro zvese zveprimary nesekondari zvichaziviswa nekufamba kwenguva kuti vanovhura rini apo hurumende iri kumboongorora mamiriro ezvinhu. Bazi reprimary nesekondari rinoda kutora mukana uyu kuyeuchidza vadzidzi, vabereki nevachengeti kusimbisa kupfeka mamaski kumeso, kuita social distancing uye pamwe chete nekugeza maoko kudzivirira kutapurirana kweutachiwana hweCOVID-19.
Saka panguva iyi vakuru vezvikoro vanenge vachiita sei, Vandoro?
Vakuru vezvikoro, maheadmaster nemaheadteacher, vanofanirwa kuenderera mberi nekugadzirira kuti zvikoro zvizovhurwa kwakanyatsochengetedzeka kwezvikoro, pamwe nekugadzirira kuti kudzidza nekudzidzisa kuenderere mberi apo zvikoro pazvinovhurwa. Bazi reprimary nesekondari rinoda kuramba rakazvipira mukuwanisa dzidzo yemhando yapamusoro uye yakanaka kuvanhu vese vemuzimbabwe.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti nyangwe vana vari kunyora bvunzo havatombofanyiri kuenda kuzvikoro izvi.
Kumatare tichema nevatare kuti amise hurumende kuti isavhure zvikoro panguva denda reCOVID riri kuwedzera kuwanda, tichiti zvikoro zvedu ndo nzvimbo ingawedzera kupararira kwedenda iri. Tikuda kuti matare amise kunyorwa kwemazamanishoni, amise kudzidzwa.
Munoda kuti izvi zviitwe kusvika rini?
Kusvikira hurumende yaisa mari inokwanisa kuita kuti kuve nekuiswa zvikwanisiro zvakakwana muzvikoro zvinoita kuti denda iri saparadzire. Tapawo tiri kukumbira matare kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kusvika muna Machi, apo patiotarisira kuti gavhumendi inenge yaita zvose zvakatarisarwa, atakati mastandard operating procedures anoita kuti denda reCOVID-19 risapararire muzvikoro.
Ndeapi mapazi hurumende amakaendesa kumatare?
Endesa Ministry of Primary and Secondary Education, Ministry of Health and Child Care naMinistry of Finance. Tichitarisa Ministry of Primary and Secondary Education kuti ndo inorana maschools edu, Ministry of Health tichiti ndo inokwanisa kubatsira Ministry of Primary and Secondary Education nezvikwanisiro zvinoita kuti utano huchengetedzwe muzvikoro. Ministry of Finance ndo ine basa rekudisbesa maresources ari kudiwa kuti tikwanise kuita safe opening of our schools.
Asi pane humbowo here vaMasaraure wekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro kana kuti murungu oendesawo henyu hurumende kumatare?
Mwedzi wambudzi takaita survey yatakaita tichiona kuti zvikoro zviri kugona here kutedzera mastandard operating procedures akatakwa nehurumende maererano neCOVID-19. Tikaburitsa ripoti yakatiratidza kuti compliance yemaschools yanga iri around 30%, zvichireva kuti pane denjodzi huru yekuparara kwechirwere ichi. Ende tsvakurudzo dzedu dzakabva dzatsigirwawo nezvanga zvichioneka kubatwa kwavakada vakawanda nevarayiridzi muzvikoro zvinana John Talak nezvimwe. Tine humbohwese hwatakaunganidza paibatwa vanhu denda vatadza kuti zvikoro izvi hazvina kusikwanisa kuchengetedza vana nevarayiridzi. Ndohumbo hwatichange tichiendesa kumatare tichiti kana zvinhu zvisati zvagadziriswa, zvikoro zvisati zvatanga kugona kutedzera mastandard operating procedures, hatikwanisi kuenderera mberi. Tirikutarisa zvehumbowo hwakaturwa muparliamendi.
Ndiani akatura humbowo?
Permanent Secretary Primary and Secondary Education muna June gore rino achitsanangudza zviri muzvikoro kuti hamuna zvikwanisiro, neripoti yakazoburitswa neparliament portfolio committee on primary secondary education ichitaura kumira kwakaita zvinhu muzvikoro. Ndoma magoro atichange tichiisa kumatare tichitarisa nyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro muzvikoro.
Mutungamiri weATUS vaOpet Masaraure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuChronicle, Zimbabwe Republic Police yazivisa kuti aichabvumidza makereke kuti vaite magungano okupemberera kusvika kwegore idzva, vachiti vanhu vanofanira kugara kudzimba dzavo kwete kuunganidzwa vanhu pamwe chete. MuChronicle mekare, gurukota rezvemunyika muSouth Africa Dr. Aaron Motsoaledi vanonzi vati South Africa haisi kuzovhara mabhodha pasi pemutemo mutsva yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19, vachiti vashandi vachapamidzurwa kumabhodha ayo kuti vanhu vakurumidze kudhindirwa magwaro avo ekupinda nekubuda muSouth Africa. Zvichakadaro, ichinyora paTwitter payo, hurumende yeSouth Africa inoti padyo nemazana mashanu evanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 muzuva rimwe chete, uye vanhu vanoita zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana manomwe negumi 17,710 vakabatwa nechirwere ichi muzuva rimwe chete. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo muri sei ko, muri sei kwakadiko Mr. Tanonoka Wande. Aiwa ndoda ngombo kwaisa vari kuZimbabwe uko vari kuSodoma. Ndichiti makadimo sekuSodoma ikoko uko vana masamba vana musako. Ehe, ikoko nana senator. Muri sei ikoko uko ndongoti chenjera iwo mvura ikoko uko cyclone yakuya iyo muchenjero kuwirwa nedzimba. Ya ndapedza ndini detective Nyoni paBotswana apa.
Makadiko pa Studio 7. Ha, isugore rino 2020 ratirwadza. Tinoshuvira kuti 2021 ave nechange. Tinoti garwe munangarwa dai achienda ngaende, munangarwa ngaende anozorora. Atende.
Muri seiko vari paStudio 7 ana Jonga. Ini ndinoteerera Studio 7 taida ngotaurawo kunatokosa nekupei wazvoonaka kuti politiki dzemuzimbabwe zvadzinoita kwadzinoenda nako apo onangepi.
Makadii paStudio 7 ana Jonga kandimiri, tinofara sereki nenyuzi dzamunotipa. Tinodekara tichinzwa nyau dzamunotipa. Tinofara nekuda kweMDCT nekongresi yayakaita. Kupenda aifunga kuti iye ndiacharamba aripo achishandiswa nezano nemashandisiro aiitwa. Nhasi uno ndinotaura ndichiti pane mapofu maviri airovana, ndakashedzera ndakati ndiri kusapota anobanga, vese vakapera kutiza. Ndozvakafanana nebato reMDCT, ndozvavachaita, ichaparara hakuna kwainoenda nokuda kushandiswa nezano ichida kuparadza MDC Alliance. Rege muone chaona kumapeto kwazvene. Ndatenda ndini Nelson pakariba. Ungandidii? Hapana. Tinotenda.
Kwazwai kwazwai vateereri vo Studio 7 mwese munofara here. tichiti tatarisana negoredzwa ndisina vakawanda ekutaura ndinopa kutenda ivo vanotepenyura vatinzwisa manzwi kubva pastudio 7 vakadai naana mukoma Jonga Kandimire ndinoti murambe makadaro musaora mwoyo murambe makadaro muchitizwisawo nhaurirwano inonga iripo ini neitwa Shingai Matiti ndiri kuno zvangu kurasinibeki.
Hello Studio 7, makadi ana Jonga Kandimiri. Isu tinofara tiriko kuno kuHarare. Kongresi yakaitwa naana Monzora iyi yaratidza kuti Monzora chaaida payaida upresident ndosaka akapandukira vachamisa. Iko akaenda kunonyengedza Maikupe. Iko zvino Maikupe waakuzvirangarira. Monzora chaanoda kudya haana basa nevanhu. Saka isu tinoti mhuri yeZimbabwe ngatirambei takatsigira vachamisa. Hativasiye, ticharamba tiinavo. Ticharamba tichivatsigira. 2023, chamisa muhafi. Chamisa woye, chamisa mstate hawe.
Mangwanani akanaka, mhuri yeStudio 7. Ndinoda kuchingamidza vashamarari veStudio 7. Ndichizochingamidzazve vatereri veStudio 7. Zita rangu rekubarwa ndinozitakudzwa Israel Hlatshwayo. Ndinobve Chipinge. Ndodawo kukorokotedza muzukuru wangu mwana womukunda wababa Bothwell Komozana wakachata musi wa26 December gore rineri ndichiti makorokoto muzaya zvawakaita zvakadadisa. Tinozvikudza Mwari ave newe nemburi yako. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muCuba.
Kwemakore anodarika 50, mutemo weAmerica wakanangana neCuba wakwanisa kugadzirisa zviri kuitwa nehurumende yeudzvanyiriri reCuba iyo iri kukanganisa upenyu hwevanhu vemunyika iyi. Hurumende yeAmerica yoga yoga inosangana nematambudziko mamwe cheteyo uye iri kutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Vakadaro vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori anoona nezvedunhu rekumawirira kana kuti Western Hemisphere Affairs, Ambassador Michael Kozak, kumusangano uchangobva kuitwa wekodzero dzevanhu kana kuti Special Briefing on Human Rights Concerns in Cuba. Mumakore ose aya, America yakaisa zvirango zvehupfumi kuhurumende yeCuba senzira yekuedza kumanikidza hurumende iyi kuti isunungure maitiro ayo panyaya yekodzero dzevanhu, masangano akazvimirira uye nyaya yekugarisana. Nzira iyoyo yakangobudirira padiki diki, vakadaro Ambassador Kozak, nekuti upfumi hweCuba hwakagadzirwa kuti hurarame nekudya dikita revamwe. Vakati Cuba yakakwanisa pakutanga kudzika mitemo inodzvanyirira yakadaro, iyo yakadzinga vemabhizimusi vakawanda vaive munyika, kuvhara masangano evadzidzi, mapepanhau pamwe nemasangano akazvimirira. Vakati vakakwanisa kuita saizvozvo, kunyange hazvo zvakaparadza upfumi hweCuba nekuti vaiwana rutsigiro rwekunze rukuru kwemakore akawanda kwazvo kubva kuSoviet Union. Vakati vanoziva izvi kuti ndicho chokwadi nekuti pakaparara Soviet Union muna 1991, Cuba yakamanikidzwa kubvuma kuitira kuti vanhu vayo vasaziya nenzara. Hurumende yakabvumidza kusununguka zvishoma kweupfumi, vakadaro Ambassador Kozak. Vakati nyika yakatanga kuwana cheuviri kubva mazviri, nekudaro pakave neshanduko chaiyo yaiitika muvanhu vemuCuba. Muna 1998, Hugo Chavez akapinda mumasimba ekutonga muVenezuela achibva atanga kubatsira Cuba. Semuripo, hurumende yeCuba yakazvipira kubatsira hurumende yaChavez kuitira kuti irambe iri mumasimba. Ambassador Kozak vakati nekudaro Cuba yakabva yabvisa rusununguko rwose rwakanga rwambowepo ichibva yadzokera kutsika yayo yekudzvanyirira. Vakati nekuda kwezvikonzero izvi pamwe nezvimwe, hurumende yava Donald Trump yakanangana nekunyima hurumende yava Castro upfumi hwainoshandisa mukudzvanyirira vanhu muCuba uye kupindira kwayo muVenezuela. Vakati hurumende yeAmerica yaita izvi kuburikidza nezvirango zveupfumi zvakanangana nemauto emuCuba vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika pamwe nemapoka eusori. Vakati hurumende yeAmerica inotarisira kusimbisa masangano akazvimirira muCuba pamwe nemakambani akazvimirira, asi kwete hurumende yeCuba yeudzvanyiriri. Vakatiwo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vemuCuba chinofanirwa kuramba chiri chinangwa chikuru cheAmerica pakutaudzana kwayo neCuba.
Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muCuba, maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Kama hunokosha zvikuru Marshall Munumumwe ne Four Brothers nekambukavo paukama. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu 316. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoendesa makurukota ehurumende matatu kumatauriro edzimhosva. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.